Izvi zvabuda pamusangano wekuziya mashandiro evatapi venhau panguva yesarudzo waitwa muBulawayo nhasi. Mumwe wemakomishina maviri ezeka ange aripowo pamusangano uyu, amai Faith Sebata, vaudza Studio 7 kuti vanhu havafanirwe kutyira kuti pane zvingaitwe zvingakonzera kusafamba zvakanaka kana kubiridzirwa kwesarudzo.
Isu tinoziva kuti data yedu iri very secure. Inochengetwa mune vanhu vesecurity. Painochengetedzwa, hapabvumidzwe munhu kuti apinde imomo. Even isusu macommissioners hatipindi mo tisina kuperekedzwa nemumwe wemasecurity officers kana kuti anosevenza imomo. Haisi area yekuti unongopinda uchibuda, haisi area futi yekuti pane munhu anova outside anogona kungopinda achimanipulata data inenge iriko. Hazvigoni kuitika. Data yakachengetedzwa zvakanakisisa chaizvo and it's secure.
Amai Sebata vatiwo gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota richacheneswa, zvekuti hazvingaite kuti pave nemunhu mumwe chete anogona kunyorwa kakawanda kana kuti anogona kuvhota kanopfuura kamwe chete panguva imwe chete.
If it's an error yokuti mune same numbers as you are two different people, zvichioneka nemufananidzo womunhu, unogona kuiswa pa exclusion list. Uri pa exclusion list hazvirevi kuti hauchagoni kuvhota. Unogona kuapila kuti uretify situation yacho. Zeki ichiubatsira. So vanhu vasatye, ngavati vakaona zvichiitika vauye. Tiri kuti kuno inspector voters roll kwakakosha. Munhu wese ngaaenda no inspector kuitira kuti azoziva kuti zita rangu ririko and zveshuwa madetails angu ese zvese zviri correct.
Pane kushushikana kune vamwe veruzhinji pamusoro pekunonzi kusabuda pachena kweZEC pakuti mazita evanhu vakanyoresa kuvhota ari kuchengetwa sei. Vamwe vanoshushikanawo nenyaya yekuti kune vanhu vakawanda vane zvitupa zvine mazuva ekuzvarwa nenhamba dzechitupa dzakafanana, asi ivo vari vanhu vakasiyana. Izvo zvinonzi nevamwe zvinogona kushandiswa seimwe nzira yekubiridzira nayo sarudzo. Parunyere kuperwe kuti mapepa anoshandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers akatodhindwa kare, vaDaniel Chigaru vanovezve mumwe komishina weZEC vati hazvigone kuti mapepa aya adhindwe kana vanhu vanokwikwidza musarudzo vasati vataurwa nenomination court sezvinodiwa pamutemo. Vati ZEC ichataura zvizere panguva yakafanira pamusoro pezvekudhindwa kwemapepa ekuvhotera. Vakatiwo vatapi venhau pamwe nevezvematongerwo enyika vanobvumidzwa kuona panenge podhindwa mapepa aya. Asi mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vati vezeki havafanirwe kungotaura chete, asi vanofanirwa kuonekwa vachiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo chekuti vanoita basa rakanaka.
Kuti irambe yakabata yakatimbembisha nekuramba kuti maballot papers azikamu kuti anopindwa sei. Izvi tiri kuti ngazviitwe pajekerere. Kana zvaitwa pajekerere, munhu wese unogutsikana kuti ari kupinda musarudzo yakachena, sarudzo isina kubiridzira.
Pamusangano uyu vatapi venhau vachema-chemawo nenyaya yekuti vanonzi vanyorese kuZEC kuti vakwanise kunyora kana kutefenyura nhau dzine chekuita nesarudzo. Lee Mangena anoshanda neSky's Metro FM ndemumwe wevatapi venhau ati haone pane chikonzero chekuti ZEC iite izvi.
Ndiona sokuti kana kune accreditation yenational yagara iripo yeZMC, handivoni kuti reason why they should make people accredit again kune zvinhu zvemaelections, nekuti ZEC ndeye hurumende, ZMC ndeye hurumende.
Zvichakadaro vaDavid Coulthard avo vanovegweta uye vari nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaWalshman Muve vaudza musangano mumwe chete kuti havaone sarudzo dzichikwanisa kuve dzakachena kana nhepfenyuro yehurumende yeZimbabwe Broadcasting Corporation ichiramba yakarerekera kudivi rebato reZANUPF. VaCoulthard vati kuita izvi kutyora bumbiro remitemo yenyika. Vakatiwo kunyange hazvo izvi zvichigona kunetsa, zvakakosha kuti vanorwira kodzero dzevanhu vakwire kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Musangano uyu ndewemazuva maviri kusvika mangwana uye wakarongwa nesangano reZimbabwe Union of Journalists. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.